Edu ekuti tipinde mu NEC Matino Tumu National Employment Council. Iko zvino ndingati pane danho idzva ravapo nekuti my employers vanova vashandirwi vakatiti tiunze list revashandi remamembers edu atiinawo. Asi palist iri ivo vaiti vanotarisira nyaya dzemapayslip dzinoratidza kuti kambani ngainyore tsamba kana kuti itumire list revanhu vari kubatirwa mari topiwa list iroro toendesa kuNEC. Saka isu takati hatigone kuti tinge tine list revashandi rekubatirwa mari kubva papayslip nekuti makambani ariko haatodi kupa mapayslip uye havadi kunzwa kuti mushandi ari muunion. Saka nokuda kwaizvozvo takavakumbira kuti vanhu vedu vari kuuya vachibhadhara mamembership avo kumahofisi kwedu nekuti taakutoita kuseri kwegotsi rekambani nekuti kambani yemukore uno iri kukundwa nekambani yenguva yekare tichiri anda ujanyiriri tisati tasunungurwa iri kurambira mushandi kuti aite payslip, iri kurambira mushandi kuti apinde muunion. Yet hurumende inoti mushandi wese ngaapinde muunion maanoda uye zviri muconstitution yedu section 65. Saka dambudziko ratinaro nderekuti hatigoni kuita kana yatinoti electronic list check off system, ndingataura nechirungu, inoratidza mamembers atinawo kwatiri kuunion. Saka takavaudza kuti tiri kuunza list revanhu vanouya vachibhadhara kumahofisi kwedu.
Vamaguraminga, sei vashandi vesangano renyu muchida kuti mupinde muNational Employment Council?
Chatinodira kupinda muNEC ndechekuti ndo munotambwa bhora racho imomo. Kuti mushandi anzi ane mari, kuti mushandi anzi aita permanent, ndo munotambwa bhora racho. Chinhu chekutanga chatirikudira kuenda muNEC ndechekubvisa chibharo. Hatina vashandi vari kuita mapermanent. Tiri kupinda muNEC kuti tibvise nyaya yemaagent. Maagent atiuraya mutransport industry, specially kumatrucks ikoko. Munhu anounganidza madrivers iye asina kambani. Then kana achinge aenda kukambani uenda unoseta maconditions ake. Saka mari inotambirwa nadriver haisi kuzosvika, imwe iri kutorwa nani? Neagendi. Saka hatisi kuda vanhu vanomiririra vashandi. Mushandi ngazvimiriri ega pakambani, achitaura nehuman resources, achitaura nefinance department yake. Saka tine vanhu vari kusveta ropa, ende kwete kuti vanhu ivavo ndevekune dzimwe nyika, vanhu ivavo ndevo muno muZimbabwe. Saka nyaya iyoyi ndiyo yatoda kunopedza muNEC, number one. Number two, toda kuti tibvise nyaya yemacontract workers yatataura. Nyaya yemacontract workers, munhu anoita 18 years asiri permanent achishandiswa macontract 3 months. Toda kuzvibvisa. Toda kupinda muNEC kuti driver akwanise kuwana payslip, driver awane minimum wage inokwana, mhuri yake inokwana, medical inokwana, maschool fees inokwana, zvese asina kuita trip. Nekuti hapa space paunobuda, imwe nguva unokuvara uri pabasa semutyairi, wonzi senzera muyadhi. Patika vanokangana kuti ndakamboshanda kare ndichiri right, vanenge vakundikangana vakundibata rafu, vakundibata uyanga, nekuti vanenge vachiti handisi kuita matrips. Saka toda kuti agare aita grade rakanaka. Chatiri kupinda muNEC ndechekuti tigadzire inonzi dangerous goods committee, nekuti vashandi vari kusangana nezvinhu zvakaoma zvinokuvadza utano hwavo.
Ivo vashandi vanoti uye sei musiri kuwirirana nevashandirwi?
Kutaura kuno vashandi havasi kufara, nekuti vashandirwi vedu havasi kuremekedza maunions. Hurumende inoremekedza maunions, asi chinotishamisa makambani ari pasi pehurumende iri kutonga ari kuramba kuremekedza maunion. Hasi ndamboona zvinhu zvakadaro zvekuti baba vari kufarira maunion, baba vari kutonga nyika, asi vacho vari kutongwa havafariri maunion. Saka uchiminzi vari kupikisa zvinenge zvichitaura hurumende, isino matauriro ataakuzviita. Nekuti madrivers nevashandi vese vemutransport vakafamba vakatsamwa, vanenge vachingotsamwira hurumende. Yet nyaya yedu iri kubva pakuti vashandirwi havasi kuda kubvuma kuuya patebhuru kana kutendera kuti patebhuru paiswe mvura nezvinwiwa, pagarwe pachitaurwa mashandiro angaite mushandi wemutransport. Transport industry ndo yanga ichifamba kubvira kumashure kwese, ende inoemploya vanhu vakawandisa, bati mukatarisa hazvina kumira zvakanaka. Saka tiri kutarisira kuti NEC mumire zvakanaka mutaurwe pamusoro not only kuti mutaurwe nezvekuti mari mari muone kuti makambani acho anga rarame sei